kwandini basically kwandini my highways zonga kavawa and kuti ndende kubasa ka ndaitadza kutenda kubasa because kunga sina kana nzira kutosvika kubasa because kutenda kubasa ka waifanira kutoenda ne boat because mvura yakaitoma kumi level and then hama dzangu rufiawo yakadonha mumba mavo my close cousin so we fell into the house saka she lost everything mumba mavo mvura yaitosvika kumabvi
hapana vakakuvara here
lucky enough vanga vaita evacuate saka vanga vasipo mumba but like the roof yakadonha pa living room mavaionera tv sazvese imomo was damaged mvura yanga iri kumabvi patakaenda ikoko mvura yemuchemba zvese it was just disgusting like but yeah that's how it was sad
saka mvura ichiri kunaya zvese nemhepo here iko zvino
zvino zvanyarara but it was for almost 5 days kungo nemvura nemhepo and on top of that they opened the dams and the creeks saka some places mvura ichiri kukwira mumbamwe vanhu
saka pari zvino makagarini zvakanaka hapana chinonyatsonetsa
hama dzangu dziri kushungurikana because like imba yavo mvura ichiri kuita rise up
pane rubatsiro rwavari kuwana here
izvezvi aiwo vangomirira sina
vakavafonera vakavataurira vanoziva here kuti pamba apa hapana kumira zvakanaka
vari kuzviziva vangomirira vanhu vakutorara muzvikoro Nchichi, but thank God hama dzangu dzikutogara nesu.